Ini ndini Blessing Zulu ndichiti eini msore inaudza nasi chitatu ndira 6/2016. Hurumende yoita msangano nevashandi vayo pamusoro pemari dzavo dzemihoro mabonasi pamwe nedzimwe mari itsva dzavava kubatirwa mwedzi wega wega. Vagari vekuchitungwiza nemasangano akazvimirira voshora zvakadzama muitiro wemapurisa nezuro wakasiya vanhu vakawanda vakuvara vachiti mapurisa anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika. Vagere kunze kwenyika votaura pamusoro pemaonero avo nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Paramende yobuda nemurawo mutsva unosungira vatori venhau vanoshanda vari muparamende kuti vaferefetwe nevasori vasati vapiwa mvumo yekushandira muparamende. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika kuchitungwiza apo mapurisa akashandisa chisimba pavatyairi vemakombi vairamwa mabasa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 9:09 AM 4930 kana pa 1380 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.